zvoreva kuti fitopararikiri kushandisa mari yakawandisa kuedza kuda kuchenesa mvura, asi iyo fitoparare pachayo yakabatana neenvironment management agents vari kutadza kubatana kuti wanyatse kugadzirisa nyaya dzekuona nezveenvironment. Takatarisana neungano yeCOP15 iriko gore rinouya, tiri kuona kuti nechiyero sezvo iri Ramsar site inove nzvimbo inoremekedzwa pasi rose iri kusvika mukati nekusangana nedambudziko rekuramba richiwandirwa nechina. Zvinoreva kuti zvisungo zveZimbabwe pasi rose nezvibvumirano zviri muconstitution nemuenvironment management act nemimwe mitemo zviri kutyorwa. Izvi zvinoita kuti vanhu vasvike mukati nekupinda munyatwa takatarisana neenvironment, takatarisana neutano hwevanhu. Saka tanga tichikurudzira kuti dai president negovernment yavo vaiedza kutarisa nyaya iyi, vaiite seemergency inoita kuti idisplaywe sestate of disaster, zvinozoita kuti pakwanise kuunganidzwa kubva kune vanhu vakasiyana-siyana mari, zvikwanisiro uye vanhu vane ruzivo neunyanzvi hwekuti tochenesa sei mvura iri muLake Chiwero. Nekuti iko zvino mvura iyoyo yatone ukasha yekuti inogona kuramba ichikwadza upenyu hwemhuka nehuwe zvakare, zvekuti vanhu chaiwo kuimwa mvura iyoyo kuchatonetsa ngekuti yefitoparare. But kuona ichibuda mumatepi iri kubuda iine tsvina, iine kunhuhwa kupinga iko.
Iwo musangano wamaita nevatori venhau vekanzuro yeHarare vanga vaine umiririro here pamusangano wekuti munzwe wodivirawo kuti vari kuti
isusu kwemakore akati wandei taiedza kunge tichikurukura neguta reHarare pamusoro penyaya idzi. Tarichiro yedu zhinji yaive yekuti Environment Management Committee ndiyo itange ichiratidza kutungamira, nekuti dambudziko iri harina kutanga nhasi. Saka nhasi patange tichiita musangano wedu hatina kukokera vamiriri veCity of Harare. Tanga takangokokera vemapepanhau, tichikokerawo nemastakeholders vatinoshanda navo vanomirira vagari nemamwe mainterest groups. Weguta reHarare tine hurongwa hwekuti tichange tichivabatanidza pamwe neparamende, tichiona kuti kunyange semaminista weenvironment nevelocal government kuti taita sei nenyaya iyi. Isu tiri kuda kushuvira kuvaona vachimhanya mhanya kuti zvinhu zvigadzirisike, asi takaita nhasi inhanga nyaya yekuti tiunze nyaya iyi pachekerere kuti kune zviri kuitika, asi vanofanirwa kunge vachizviika. Havasi kuzvitora, havasi kutirimuka, havasiri kuzvitora nemwoyo wekuti tigadzirise upenyu hwevanhu.
Matanho apa hamuchazotorawo mune nguva here yamuri kuvatarira kuti vange vagadzirisa matambudziko iwayo?
Pari zvino tiri kunyanya kutarisira kuti tive nehurukuro nemukana wekuti zvinhu zvose zviri pachena, pave nekubudirana pachena, uye kuti tichimboita zvekukurukura tichitaura nzira dzingagadzirise dambudziko. Kune vanhu vanoziva, kune makambani anoziva nzira dzekuchenesa izvi. Saka kana zvatiri kuda zvichinge zvisina kuzoteererwa, taita zvose zvinodikanwa kuti tiedze kupa kurudziro nekupawo maonero edu. Isu tinokwanisa kuenda kumatare edzimhosva kuti nyaya idzi dzinge dzichiongororwa, vanhu vachimanikidzwa, madhipatimendi achimanikidzwa seenvironment management agent neCity of Harare. Parliamentary committee yeenvironment tichange tichienda kuhofisi kwavo tichiedza kuti tiongesane nemavamiririri wevanhu vari mukomiti imomo kuti tione kuti pane here zvingaitwe kuedza kuwandudza CityOf Harare igone kuti zvinhu zvigadzirisike.